Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, February 7th, 2020. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanganya Huye.
Tonight on Live Talk, we are talking about the suspension of some ZANU-PF youth amid calls for dialogue with the opposition.
Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-15460 kHz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voindebele.com.
And don't forget that we are live streaming on all our Facebook platforms. So please join us at VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele right now.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are discussing internal conflicts in the ruling ZANU-PF party and possibilities of constructive engagement with opposition parties.
ZANU-PF this week suspended members of the party's youth league who claimed that three top Zimbabwean businessmen, some of them linked to the presidium, are engaged in shady deals that are devastating the local economy.
The party suspended youth league secretary Pupurai Tokarepi, his deputy Lewis Matutu, and secretary for the commissariat Godfrey Tsenengamu, accusing them of violating the party's rules and regulations by making public statements denouncing Green Fuel Private Limited director Billy Rettenberg, Kudamu Itakwire of Sakunda Holdings, and Tafazo Msarara chairperson of Grain Millers Association for allegedly bleeding the country's economy.
Observers say their suspension indicates that all is not well in ruling party, which teamed up with the Zimbabwe Defense Forces in 2017 to remove from office then-President Robert Mugabe. A faction known as Generation 40 or G40, comprising mainly of the party's Young Turks and Team Lacoste, said to be a front for the then-Vice President Emmerson Mnangagwa, with fighting for control of ZANU-PF.
Meanwhile, one of the suspended youth league leaders, Tsenengamu, says they are planning to convene a citizens' forum meant to create a conducive atmosphere for dialogue between Mnangagwa and MTC leader Nelson Chamisa, who are expected to discuss issues affecting Zimbabwe. Participants are expected to be drawn from MTCT, National Patriotic Front, ZANU-PF, ZAPU Student Unions, National Youth Service, Tachamoga Ses Chigile Campaign, Tumiso Tabengwa Foundation, Wabantu Foundation, This Flag, hashtag This Flag, Rural Teachers Association, and others. Indications are that the MTC, led by Nelson Chamisa, won't participate in the multinational youth convention.
Will this bring social, economic, and political transformation in Zimbabwe is the biggest question on everybody's lips. So please join in the conversation right now, and don't forget to go on all our Facebook platforms as we are live streaming on VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 right now.
Yabambe zukanda ba lamhlanje siyalubambuta ba lokumiswa umsebenzi kwesikhashana okwabalandeli bebandla leZANU-PF abatsha abaqalisa uPopurai Tokarepi, uLewis Matutu, uzobuya loGodfrey Tsenengamu. Laba bathathu kuthiwa bephule imilayo kumbe ngithi iziqondiso zebandla leZANU-PF ngokuthi bahambe emphakathini bafike bekhulume ngokuthi kulabanye abantu abangani ngabenza kuhle kwele Zimbabwe, yibo abacatshangela ukuthi badiliza umnotho welizwe. Laba bantu okuthiwa benza njalo nguBilly Rottenberg weGreen Fuel Private Limited, kuzobuya ke uKuta Dagwirey weSakunda Holdings, kube sokubuya njalo uTafazo Mzarara nangumgcini sihlalo weGrain Millers Association. Kuthiwa abantu laba ke benza ubukhohlakali obunye obumangalisayo, kodwa bona nxa bezikhulumela abathi ngamanga wonke la akhulunywa ngabathathu laba. Abantu abaningi nxa bekhuluma ngodaba lolu bathi kukhanya ngazani sokuzalela ingwe ebandleni leZANU-PF ngani kulokudoniselana okunye okumangalisayo. Kodwa ke bayaphinda njalo ubaba uTsenengamu ekhuluma esithi uyacela ukuthi kube labantu abangahlangana bebaningi bekhulume ngodaba lokuthi kambe umnumzana Nelson Chamisa kanye nomongameli Emmerson Mnangagwa bangakhumbisana njalo umlotha balungise konke okuhlupha elizweni leZimbabwe. So kulabantu abaningi abazangena kulo mhlangano, baningi sibile okunye okumangalisayo, kodwa ke lokhu kungalungisa elizweni leZimbabwe na? kuna kumbuzo ke marvelous
aiwa kune awo vachango bva kupinda muchirongo tinokuchingamidzai nyanya vari pa Facebook page yedu yeVOA Shona. Pano pachirongwa chedu nhasi tiri kutarisa isu zviri kuitika munyika panyaya yezvematongerwo enyika. Takaona isu nhasi, in fact taona isu nhasi vechidiki Godfrey Tsenengamo vekuzano PF vachitaura ivo kuti shuviro yavo ndeyekuti mapato maviri anopikisa munyika yezano PF uyezve nere MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa vachitaura ivo kuti vamunangagwa naivo vachamisa vanofanira kuti vasangane kuti vataurirane kuitira kuti remangwana renyika riendere mberi zvakanaka. Saka ndozvatenge tiri kukurukura ipo pano kuti imi munoona sei zviri kuitika izvi. Asi regai tombokupai nzwisa yepress conference yaitwa navatsenengamo uyezve tiri kunzwa kuti tinavo, asi regai timbovaona pane zvavanga vari kutaura nhasi. Asi tinavo panhare, saka pindai muchirongwa tigokumuwane muchivabvunza imi kuti zvii zvavanga vari kutaura uyezve zvii zvavada kutarisa. Asi regai timbovaona pane zvavataura nhasi.
Yeah, time in the 21st. Yeah, former and the late president Ramgabe. Yeah, the national holiday. Saka and this is the Vasara party vachaita sei inida akati keringa. So Musoa 21 is a holiday. Tafunga is ma Ramwe. Zimbabwe is good, no. Tiungani zevani. Toshe za Ramnangagwa. Toshe za Wachamisa. Nevamwelesi. To tinzoguti anoti ndinoruma nemumwa ndiye ikoko. Ziyani. There will be no party regalia. No chanting of slogans.
Aiwa, apo tanga tiri kunzwa kubva kuna va Godfrey Tsenengamo, asi tiri kunzwa kuti vari panhare regaiti vataenda kwavari. Alo, va Tsenengamo makadii?
Alo, tete munofara here?
Aiwa, tinofara, tanga tiri kukuona ipa video, apo tipewo tsananguro yekuti zvii zviri kuitika pari zvino, sei mafunga kuti mutore danho ramatora iri?
Ya, chokutanga tete ndechekuti munoona kana muri vatungamiriri zvazva munenge miine shwiro dzamunenge miinadzo netarisiro dzamunenge miinadzo kuti dai nyika yedu ikabvapa ikagwendapa ikabvapa ikagwendapa. Patakanga tisingazwisisani navamugabe tine zvishuro zvataiva nazvo zvekuti panguva ikapinda vamunangagwa tinotarisira kuti ichi chichabvapa chichiendapa chichabvapa chichiendapa. Saka tarisiro yedu pari zvino vamunangagwa vachitungamirira ndeyekuti nyika yezimbabwe vana vezimbabwe tinofanira kuti tibatane hongu tine maonero akasiyana tine mafungiro akasiyana asi iroro harifaniri kunge riri dambudziko nekuti izvozvo kunyange mumhuri zvinowanikwa uye tarisiro yedu ndeyekuti kana vatungamiriri vedu vakabatana isu veruzhinji tikabatana tinokwanisa kupedza matambudziko atinawo munyika nekuti mukatarisa izvozvi tete hatikwanisi kuzvenga chokwadi chekuti mapato maviri makuru ari muzimbabwe izano PF neMDC takatarisa maresults esarudzo dza2018 kuti mutungamiriri wedu vamunangagwa vakaita 2.4 million votes vachamisa vakabuda vaine 2.1 million votes kureva kuti pane musiyano bedzi wearound 300,000 kureva kuti nyika yedu yose iri divided into two according kumaresults a2018 saka hapana urongwa hwatingaita hungabudirira kungave kurwisa nhau dzeuori kana zvimwe zvinhu nekuti vanhu vedu vanenge vachingozviona nemaziso emapato avo ezvematongerwo enyika hatina muono mumwe chete senyika kusaka kunyange hurumende kana ani akauya aine urongwa hungave hwakanaka zvakadii nyika haikwanisi kufamba nekuti kune andingati polarization yakanyanyisa. Saka ishuviro yedu yekuti vatungamiriri vedu vakwanise kubatanidza vana vezimbabwe vatsvage nzira yekuti vangashande pamwe chete sei. Saka taona zvakakodzera kuti hatingamiriri vekunze kuti tingamirira vana vatagombekeka navamwe kuti vagouya vandivo vanobatanidza vatungamiriri vedu vanobatanidza vana vezimbabwe. Vana vezimbabwe pachedu tinogona kuzvibatanidza kana tikasiya chindingoveni tikasiya humbimbi ndoga tikaziva kuti nyika yedu inofanira kuuya mberi isu tichiterera kumashure. Saka ndoo nhau yatiri kushuvira kuti tisukidze nemusi wa 21 February.
Asika vamwe vanoti zvamuri kuita izvi pane vari kukutuma here kana kuti makazvifunga sei iyo nguva ino tichitarisa kuti vazhinji vari kuchema vachiti nyika yatatarika uyezve upfumi hwenyika huri kuramba uchienda kumawere.
Tete ndodambudziko ratinoita neveruzhinji vanofunga kuti kunyange tichinzi vechidiki hatina njere. Ini vanhu ngavazive kuti ndavamunhuwo ndaane makore anokwana makumi matatu nemanomwe ndichishandira makumi matatu nemasere kureva kuti ndirisamusha ndinoziva chakanaka ndinoziva chakaipa ndinoziva chinodiwa neruzhinji rwevanhu ndinoziva zvavasingadi. Ini ndigere mumusha ndigere muruwa nevanhu handiiti zvokunzwa pamatambudziko akatarisana nevanhu handiiti zvokuudzwa kuti vanhu vedu havasi kukwanisa kuita maonera pamwe handiiti zvokuudzwa kuti nyika yedu inoda kubatana. Ivo vatungamiri vedu vachina vava vakaenda kuhondo vachinzi vachivare vana vadiki vakadzoka vakatungamirira nyika at very tender age ndinokupremeza ndisamai mujuru vaiva ne 25 years vachiwenga vakaita brigadia muna 1981 vaine 26 years vamunangagwa vakatadza kuuraya munguva yehondo vatongerwa rufu nekuti vakanga vari pati makore 21 kureva kuti zvose zvavakaita vakaita vari vana vadiki. Saka handingamirire kuti kwanzi ndinotumwa nditori munhu ane njere dzomuudza chakanaka nechakaipa uye kana takatarisa munyika ini ndine mhuri ndiene richiziva kuti no ini hongu ndiri padanho rekutungamirira ndine zvinhu zvandinokwanisa kuita access nazvo asi ko kana mangara ndikanzi handipo mhuri yangu ichasara ichiita sei kuhama dzangu nevamwe vose vari kurarama sei saka chii chingadiwe munyika izvozvo ndozviri kundituma kuti ndii nditore matanho handiri kutora kwete nekuti ndine ari kundituma vamwe vanenge vachiti no tiri kutumwa navamunangagwa kurusa vachienga vamwe voti no tiri kutumwa navachienga kurusa vamunangagwa saka unoshaya kuti chokwadi chaicho ndechipi chogonzi nevamwe no munhu pamwe muri project yecia vamwe voti pamwe muri project yemdc nekuti muri kutumwa kuzodai nekuti muri da kuwikena party a lot of things vamwe vogoti pamwe muri kutumwa na mere tyson waanti movement or whatever that they call it woti vamwe wodzino uri kutumwa najonathan moyo saka ndoshaya kuti chaiye chaiye ari kundituma wacho ndiani vanhu ngavasatituke kana tiri vadiki kuti vangafunge kuti pada hatinawo njere tinotovawo nenjere dzinofunga dzinoziva chakanakira nyika.
Aiwa mombobata makadaro vatsinengamo tichadzoka kwamuri asi zviri kunyanyobata vazhinji inyaya yamakataura muchidoma vamaitimi vane huori zvii zvamunofunga kuti zvinofanira kuitwa kuvanhu ava mombotitsanangura kuti ndianani.
Sekudoma kwatakaita tete shuviro yedu ndeyekuti mabandiko anotuma basa kuti anotarisira kuti anga achiita basa nebundiro remutemo vanofanirwa kuti vaite basa ravo mabandiko angafanira nezimbabwe anticorruption commission isu akaraisa aya macommercial crimes kana kuti maallegations ane chekuita nekukanganiswa kwehupfumi vanhu vanotora mari mabhanga vachiwika mumastreets vanhu vanotora upfumi hwenyika vachiita umaoko avo vachiita zvakawanda mamwe mabasa euori saka tinotarisira kuti kana tikange tasimudza nyaya yakudai vanotarisa nezvazvo ngavachiita ongororo yavo kuti nyaya dziri kutaurwa dzinofamba sei nekuti vanhu ava vane mabhenda accounts vanhu ava vanotova nevanhu vavanoshanda navo nezvavanoita zvinotozikanwa nevanhu vese hatisekita dambudziko chete nekuti vanhu vanenge vachitino mune umbowo here mune kudi hapana pandinokwanisa tite kunge ndiine bank statement reindividual nekuti bhenga haritibvumiri asi mukati memabhanga imomo munenge muine vanhu vanenge vachirwadziwa nezvinenge zvichiitika ndo vanobuda votaura kuti mafambiro ari kuita nyika mafambiro ari kuita zvinhu ndeaya neaya so ndinongoti inini ndanga ndichitsanangura vamwe masikati kuti ndingafanana nemunhu ari kufamba pamugwagwa anoona munhu achirohwa nemutsariya inonzi hit and run handina kutora vhidhiyo handina kutora picture asi ndorega here kunomhanyara kumapurisa kuti ndo zvaitika ndo zvandaona mota yakati ndo yaiva munhu wamaona akuvara kana kuti afapo nekuti ndinenge ndichitya kuzoneswa nemapurisa kuti vanozoti tipei statement zvafamba sei huyai kukoti kasingaperi uchinzi huyai ugoita witness saka ini ndakazviziva kuti no ndine sarudza yatinokwanisa kuita yekunyarara kana kubuda pachena asi ndakaziva kuti kana ndakabuda pachena pamwe chete nevarimo vedu tichashungurudzwa tinogona kubvinga musangano kana kupomerwa dzimwe dzimhosva nezvimwe zvinhu zvakawanda zvinogona kuitika kana kukuvadzwa asi takazviziva kuti hatingaregi nyika ichinyura vanhu vachitambudzika vanhu vedu vari kutambudzika sisi nekuda kwevanhu vashoma vari kurarama vachita sevanorarama vakamirira vamwe kuti kana ivo vaguta vamwe vese vanofanira kuguta nyaya iyo iri kutishungurudza hainei nebato rezvemat munyika uye vanhu yava ngavarege kuyepa kuti vari kushungurudzirwa kuti vane chipoka chavanotsigira muzanu pevu nekuti vazhinji vacho havatorina kana makadhi anotaridza kuti inhengo dzemusangano dzimbori mbavha makoronyera vanhu vane utsvinye vanoda kurarama vamwe vachifa panhau yekuti ndavanani tete takadudza kare kuti vanhu vatiri kupomera mhosva dzakasiyana siyana ndevapi saka tinoramba takamira ipapo hatimbocheuki hongu vakati vanoda kutisungisa vanoda kutiendesa kumatare hazvinai dambudziko asi tinomira pachokwadi chekuti zvavari kuita zviri kuuraya nyika zvavari kuita zviri kutambudza ruzhinji rwezimbabwe
aiwa tinotenda rambai zvenyu makabata ipapo vatsenenga mutichadzoka kwamuri gidzi
so here is talking about the Green Fuel Private Limited, yes. Director Billy Rottenberg, Kutata Guri of Sakunda Holdings, and Tafatwa Musarara, the chairperson of the Grain Millers Association. So we are trying to get hold of them, and hopefully we are going to get hold of the three gentlemen. So now we've got another guest on the line, and that is Mr. Patrick Ndlovu, who is the Communications Director, Southern Region of ZAPU. Baba Ndlovu, unawachona jan? So briefly in English, we see that there are these suspensions in the ruling ZANU-PF party. You know, it's all about these youth having said that there's some kind of so-called corruption among some people that are linked to the presidium. So at the end of the day, these guys were suspended. What's your take on that?
The suspension is before a disciplinary hearing is set. We don't know how the ZANU-PF proceeds on its disciplinary measures. But natural justice says someone has to be heard. An allegation has been made, and that someone is to be called upon to provide proof of that allegation so that we know whether those allegations are false or they're just malicious. But in this case, it now seems as if suspicions are meant to silence them. It's strange, but then again, nothing is strange within ZANU-PF. And these two guys are speaking like this from within ZANU-PF means there is something like that going on. It is strange that Rottenberg would be given the sole tender to supply the whole of Zimbabwe with ethanol. That's very strange in terms of corruption. That's what has been pointing out all along. That there is corruption in the awarding of this tender. So now ZANU-PF is saying, ZANU-PF in the sense of these youth, they are pointing out to their elders that there is corruption and they get suspended. To us, it's proof that there is corruption at that level. And there is also corruption in the administration of justice within ZANU-PF. Don't just suspend someone, start affording them a chance to be here and to provide for. Because we need proof from what Senangama has said in these matters. They have to provide proof of what they have said. And those guys have to be put on that defense. That's what the national justice says. They are surprised at now silence from that. This is not the first time that those names have been vended about. But they cause after these small fish and even the sharks alone.
Yeah.
We are watching with interest.
Ngasikhangele ke ngesintu sibili, ngasikhangele usenengami ngusilayela. Ubekhuluma njalo lokuthi ufuna ukwenza lokhu kuthiwa yi-citizens forum khanya ngazani kuyabe kule jaha lezaphu lale liyahamba khonapho ukwenzela ukuthi kuke kukhulumiswane phakathi kwachamisa lo mnangagwa lina likubona njani khonokho ukuthi bahlangane abafana laba kumbe ngithi amajaha lawa bahlangane bakhulume labo bathi ake likhulumisane kulungiswa ilizwe kambe kume njani khonokho abanye njalo bakhala ngokuthi izaphu nga yenza okuningi okwedlule kwenza khathesi ngayo ilizwe enxele ingcono so cha khonapho ngesintu ba
okokuqala mtena isixazululo sodaba lwezimbabwe alifuni muntu lifuna abantu abantu ababili ngeke baxazulula udaba lwezimbabwe ngemva kweminyaka emibili kulo khetho sike sibe sikhuluma ngokuriga sengeke sikhuluma ngokuthi umuntu watshontshela ukhetho ngoba ukhetho oluzayo is in 2 years time ukhetho oluzayo 2023 sike sikhuluma ukhetho luka 2018 ithilo izaphi ngeva ungakalenza kalo ukhetho futhi udaba olukhona sekufuna amadoda ahlanganisa amakhanda not amadoda amabili kodwa amadoda wonke ezimbabwe sazi siyakhuluma ukuthi besicela kufaka kuthiwa yi-national transitional authority ngoba izami is proof beyond doubt ukuthi abafanisi ukuthi babusise bevote. And naye uChamisa ehit angeka awukwanisa ukusazulula kodwa amadoda kazize akuhlale phansi etafuleni kube lenesatasinal authority kulungiswa udaba lolo olukhona nokuthi amadoda amabili kanti babawonileyo into balungisa but nxa bekwazi ukuthi babawonileyo babavuma ukuthi hayi madoda ethu sivalela phana impompi leyo sinikeni ithuba siyevula bangatsho njalo sizabakwazi hhayi yibabanjani abavalile impompi but this is way beyond their scope so kufuna amadoda iZimbabwe ihlale phansi kukhulunyiswane
hayiaaekona
bekubona namuhla ukuthi amadoda ahlale ekhulumisana hayi nasabeleka kubona kudala lokhu ukuthi hayi somele kuhlale phansi kukhulunyiswane kulungisa into leyo.
Hayi ye ubambe khonapho ngayindawo baba Ndlovu siyabuya kuwe khonapho marvelous.
Tinochingamidza vari pa Facebook page yedu ye VOA Shona tiri kunzwa kuti nhare dzavatsenenga mundofunga moto wapera pafoni hatingazivi senyaya yemagetsi iri kunetsa asi ticharamba tichivatraya. Fraser Chicks Nathan ari kuti maswera sei kupano vateereri nemikoko vatepfenyuri aiwa isusu tiri wadi zvedu. Dimbiri yawanda hanzi I'm watching you, I'm here in Durban. Kelvin Mabaya ari kuti haisi temavi, I'm watching you from Lusaka in Zambia. Luke Samuel Simango ari kuti makadii ko tete mavi, I'm watching you from Rustenburg. Nyaya yedialogue ichanetsa nekuda kwezano PF because ndiyo yakaoma musoro. Kodi Mofu ari kuti ndifonerei achibvaisa namba dzake. Chai anzi please ndifonereiwo hama wadiwa, aiwa tichakufonerai. Crespo Tebe ari kuti tiri kuteerera tiri kuno kugokwe Chipere. Kwakadiko kugokwe uko? Patson Mataitai ari kuti Patson Naitai in Botswana, I'm watching you live. Courtney Mepi Koti ari pana kuti zanu yakundikana ngaingosarienda kani. Courtney avaisa namba dzake. Knowledge Ganzi Saul ari kuti good evening sister Mava, me Knowledge Gangama watching live from Boksburg in Gauteng ku South Africa. Fraser Chicks Nathan ari kuti I agree with Mr. Tsenengamo there ari kutaura kuti ari kubvumirana navatsenengamo nezvimwe zvavanga vari kutaura. Kudzi Chige ari kuti at least we got someone from ZANU PF ane njere ndokutaura kwari kuti hanzi vechidika vanenge vari kunakidza asi ndiri kunzwa kuti panenge pane muyarikani ari panhare rikaitende kwavari. Hello caller.
Hello.
Makadi yenyu?
Tiri kwa makasimba here?
Takasimba. Tiri kutaura nani apa?
Taeni Manyoni.
Manyoni makadi iko Manyoni?
Tiri kwa makasimba here?
Aiwa takasimba. Tipewo pfungwa dzenyu mainzwa iri mugango iyi.
Hello.
Hello, taurai tinzwe Manyoni. Manyoni taurai tinzwe. Kwakamira sei kwamuri ikoko munoona sei? Hello, tikutaura nani apa?
Na Manyoni.
Taurai ka Manyoni, taurai tinzwe.
Zvavakaita zvekudzinga vakomana ava ndozviri kutibata. Iri mugango tendeitiko.
Ndoiyoyo yamuri kutaura yekudzingwa kwevakomana vechidika.
Zvinombonaka zvakaitika izvi. Kuuraya nyika chaiko chaiko. Munhu akada kutaura chakashata momudzinga, saka nyika yacho inofamba sei?
Aiwa ameno nokuti pane vamwe vari kuti hamufunge here kuti kushata hanzi naPeter Magodi tichashandiswa futi, saka munoti ipapo nevechidika?
Ichokwadi chozvo, tichashandiswa vanhu vanoshandisana ivava zvikanakira vazotitarisa.
Isusu tetema zvepatiri kuramba ka ndepekuti pari kutaurwa nemukomana weZANU PF kuti vana veZimbabwe ngatibatane tisaite zvemapati songoita sevana veZimbabwe. Chakachenjedza ndochakatanga, vakambotidaro pakutanga chinobvisa mugabe vakatishandisa, nauya ZANU PF tiri kudaro. Saka munhu wese zvine kuno kwasida kunyepera ikuno kuZimbabwe vanhu vari kuti vachaita vega seZANU PF ndokwati tikavabatsira zvinhu zvikabudirira vanotirasa totanga futi kufa nenzara. Iva vakomana ivava mazuva ataipinda murodhi tichirohwa isusu tichi vakomana vanai zvinhu zvarema, vanai zvinhu zvaoma. Vakomana ndovati aiwa vachipiwa maifomu yemapurisa vakomana ivavava ivava vari kutaura ivava vachipiwa vachinyatsotirova. Saka nhasi matoenda tonobatsirana navo vazvoonawo kurwadza kwazvinoita Tika garata wata oro tiba na wakuna kwa chino mbwenda na wame mnangagwa na ana mnangagwa. Ezo shu wakuti fusha ena doma kumbaro kundimaya wane vision na baba wane vision. Biste mungawa itelega, isu sikese lano zimbabwa wacho kundikwe mayute kwa wekwa kukantief wata pinda vega muro. Isa tuspeni.
Saka munoona remangwana rakamira sei kupanya iye dialogue yavati wonga vachamisa navamunangagwa ndavataurirane munopaona sei
ipapa takutaurirana apa pari trick chiri kuitika ndechekuti vezanupf vaona kuti kusumudza nyika vatadza ndimunoona hakuna kana chikafu nawo magetsi awesmans mvura kwagara hakuna tinoita yekutenga saka vaona tika zvasvika zvanyanyoma saka vatsvaga trick ende tototi pari trick vanogona vachitozivana kuti ava ngatitenheita kana isoti vanhu vapinde vatibatsire isusu tirikutoti kuna president vedu vachamisa please hakuna dialogue iri kuitwa kana tichifatasa kudhara hapana patisina kutombofa zanupf kusvika yabva papower takudai mahurumende kwete ZANPF taneta nekuseenzeswa nezanupf tarisei kuti kaivini mainvestor vakatinga auyai hakuna investor rinoya muzimbabwe kana kune chinhu chinonzi ZANPF vanozva kuti vanoseenzeswa vobhusta minda vodyingwazve saka hakuna vhisteni vari kunoita vega kana ranga riri plani ravaronga harisi kutombobudirira because hapana ari kuzvida vakomana vaitirova ava ini ndiri nyatsotovaziva pavakatotirova mutaoni anga aripo iyeyu akatopfeka chiyunifomu chemapurisa
aiwa mashoko makukutu saka dai maiwana mukana wekutaura neiyo hurumende maiti chii musati maenda manyoni
ini ndaingotaona mukana wekuona iyeyo hurumende yese kabhineti yamunangagwa ndikambodzokera kukabhineti ndichiteerera zvaitaurwa naagaule izvezvo vanhu vekabhineti yamunangagwa ndivo vanoenda vachinotaura kuti purezidendi zvinhu zvakanaka hapana kana chinhu chakambobvenda ava voti orit asivo vachizviziva kuti isusu tiri kukuvara vachizviziva kuti maopositeni zvinonzi musavape kana mbeu musavape kana huku musavape kana tii saka dai ndaona nguva yekutaura nehurumende yamunangagwa ngavatisiya havo vonombozorora because hakuna chinhu chichanaka futi munyika medu kana pane chinhu chinonzi zanupf imbavha vanoponda vanhu vane utsinye havabvumira vanhu kutaura zvinhu zviri kukurwadzai vanongoda ivo chete zvavari kuita mudzimai achiti fushai madomasikumbari baba vachititengai mapoteto modya nemazeji saka isusu hatisi kuzvikwanisa this time vakomana vakana vakanditeerera vazanupf muri kunopinda murodhi mega isusu vana vezimbabwe hatisi kuenda muchaenda mega sezvanga muri takaona muchimata mazanupf mega isusu hatiko
aiwa mashoko makukutu tinokutendai manyoni nete nekuramba muri paprogram hationesani
zvakanaka aitetemazi
our caller there manyoni saying that you know she doesn't agree with what the ZANU-PF youth are saying you know, calling for everybody to get together because she says takaitiswa kudara meaning we've been through this kind of process where you know the people were asked to go on the street but what happened after that is after they went on the streets the power was given back to ZANU-PF so she's saying she feels like it's kind of a trick and they are being used.
Yes, let's take a caller in London. That is Kumbuzo Mlalazi. From Mlalazi, unjani?
Ah, ndiwe mnyako mutsha.
Ah, mnyako mutsha. Unjani baba?
Hayi nakufani baba siyaphila.
Ah, kuhle kakhulu. Ye, nanku kuyenzakala lapho kungani kulokuxoxozela kubandlela zamphef. Ubona njani kona?
Hey. Awu. Eya namhlanje inkulu indaba duve.
Kakhulu.
Angazi noma ilingana thina kodwa ke indoda le ijaha le elikhulumayo bathi
Tsenengane
he indoda le ithinta la kubalekela khona amadoda amaningi but unfortunately ize la kithi linye nje ayeke lidatshule lifike libe linenge ize lilodwa kodwa kungananzelela duve langavumelani naye khona yilapha athi khona iZANU-PF ne-MDC kumele bahlale phansi ngoba iZANU-PF ibe ne-4 point whatever million in MDC ngokunjalo i-population yeZimbabwe wabaduwe it's over 10 million that is obvious so there's a blind spot i-blind spot enaleyo mhlawumbe ungathola ukuthi ebalulekileyo abangakhulumi ngayo ukuthi what happens to these people aba over 6 million abangabalwanga khona kuma kubalwa abantu abavotileyo eZimbabwe so ma kuxabane amabandla la kuMDC neZANU-PF that affects abantu beZimbabwe so mina ngibe ngithi ma abantu benanzelela into enkulu ukuthi i-dialogue is the only solution ezezibizela kithi liye phambili babatuzi. Kodwa ke ama-politicians ma be negotiator, they will negotiate to their own benefit. Abantu i-populace bona bazothatha kolo kubeke phansi like iZimbabwe yabona ukuthi ungakhangela from 1980 to date into esebenza kithi ulaka. Omunye naye uvimba ngokubitshwangela, I mean uchamisa sima naye, omunye athi nathi sima nebandla leli. Kodwa kungananzelela at the end of the day sizohamba uma ngonjalo sokusilwa sinjalo after my elections kumele sibe sile sonke ukuhlupheka kuza kithi. So mina bengithi abantu abayekele inkokheli lezi abantu bananzelela ukuthi ma silwa sibanga amabandla buyiselizela kithi emuva. And then i-point engiyodwa ngazima abadoda la akhuluma ampulo afoti laba abavusula kolungabe ekhaya futhi noma bayasiza izindebele bengithi mina i-advise eyodwa nje mhlawumbe bangayithatha from someone ongatshoni ukuthi ofana nami ukuthi they should understand ukuthi into enkulu ilizwe lelo leZimbabwe ma bebona bona bene-point abayikhulumayo kumele bona belidele kwanisa ukuyimela bebodwa not ukuthi bathi umuntu emathebeleni wozane sijoyine silwe nenkokheli enje nomasela anje ngolawo masela ma siqala ukuba kubabona bona baphila nawo. So mina say le nto le isekale region emathebeleni le ayidinga abantu emathebeleni idinga bona abantu abangazwani abantu beharari.
Hayi siyakuzwa kakhulu mfowethu ungathina lokusasa eh.
Yes, siyabonga Dube.
Isibonga kakhulu kumbe kade ufuna ukuyifaka ngesithiwa 1 minute. Just 1 minute.
No, kurayisekura ngiyabambelela abantu baba. Thank you for today.
Jaboka, basekura.
Jaboka tata.
Yeah, okay, thank you, bye-bye. So he's saying, this is Khumbuzo Mlala, he's saying dialogue should be broader than, you know, what these other people are talking about. He says, well, you know, somehow it doesn't agree with what Senegam is saying. Says, you know, when it comes to this dialogue between Chamisa and Mnangagwa, it doesn't embrace everybody. Says there are some people that are left out completely out of this dialogue. So what happens to those people? You know, he says, like the majority of people in certain regions don't support the two. So what happens to them? So he's really worried about, you know, the population matrix that he's talking about. Yeah.
I work on the Avachango Pinda Mchurung, what no chingamiza in, as it's Rukurukura is supam, so a page, a true corner, Rukwitika, Munika Panyazes, Matongi, Wenika, Trukona, Batteries, and OPF, Vechidiki, Godfrey, Senengamu, Akambo, Miswa, Kuge, Ari, Ie, Nengo, Rebato, Rori, Arkutu, Ie, Varku Kuru Zira, Tipavin, and Aura, no Pakatipava, Emerson Munangagua, Namanelson Chamisa, Vachiti Shakari, Varkuronga, Tipare, Negungano, Revichidiki, Chai. Munguwa inotevira saka ndosha tuku tarisa ipo pano Lydia Mudila arikuti you are jailing the opposition and at the same time you want us to talk nice with you arikuta ora vechidika John Nguwa arikuti koma soja achapfuri vanhu here nemapurisa kurova kuremadza vanhu. Kevin Murinda aripana kuti I'm Kevin Murinda from Mozambique ndifonereiwo ndiri kuno ku Mozambique inambane. John Nguwa kuti those boys they are rouge Zano PF in sheep's clothing. Boas Jayagura kuti ma sanctions ne corruption zvichande pamwe zviri kushanda pamwe kuuraya nyika. Hanzi na Lydia Mudila ngazviende hatizvidi ndokutaura kwaari kuita Boas Jayaguru. Anzi kutaurirana kwevaviri kwakakosha not marara anotaurwa ayo. So one of our followers here on VOA Facebook page is saying he supports that there should be dialogue between the two. So it's very different views, but some are saying no.
Let's hear from the ZAPU Communications Director for the Southern Region, and that is Mr. Patrick Ndlovu. So, Mr. Ndlovu, I think you heard Mr. Mlalazi saying that there's a problem. Hello, Baba Ndlovu. We are seized. Yeah, we are seized, Baba Ndlovu. Yeah, so I think you heard Mr. Mlalazi saying that, you know, this dialogue between Chamisa and Mnangagwa doesn't embrace, it doesn't include everybody. So he says, you know, let those two discuss their issues. So what happens to the other people, you know, like ZAPU and others, you know?
Yeah, well, what you need to, what's peculiar to both Mnangagwa and Chamisa, their exclusivity. They are both very exclusive in this so-called inclusive dialogue. Chamisa himself caused other people losers. He doesn't recognize them. I say he talks, oh, it's only Mnangagwa. What about the rest of the population? Even if he did get these 2.6 million votes that he claims, they certainly don't give him the right to speak on behalf of everyone else. He doesn't respect, not for him. The same with Mnangagwa. They are all exclusive in their court of decisions. That's why that is saying everyone has to come to the table. That's why even the proportional representation system that you are advocating for, you recognize that someone who got 1,000 votes, because if even 1,000, those 1,000 are Zimbabweans. They have a stake, they have their own stake. They are even business people in Zimbabwe. Why should their vote not be yet? The problem is Nangwaka and Chamisa. They are all exclusive. They do not inclusive talks. They think the solution comes from them. It doesn't come from them.
Yeah, so thank you so much, Baba Ndlovu. Sicela ubambe khona bo. Ngikuthola sile khona lapho.
Hello caller. Hello caller. Ndinenda nzoti caller with that drop as a category ngo veringa zvikunyorwa nevanhu. John Nguwa ari pa VOA Facebook page yedu yeshona ari kuti ngadzibayedzega. Ngadzibayane dzega dzemudanga rimwe. So he's literally just saying let them fight amongst themselves. That's one comment right there. Aaron Rangwani saying, I'm watching you from Durban. Keep up the good work. And those are good to festive. Nyeketa are good to Avavaning Mashurugui. So very interesting.
Yes, no color.
Yeah, you can go.
Yeah, what is Kulma no color way to Osetumwen? Baba Mpofugunjan.
Siyaphila njani baba?
Siyaphila mpofu. Akutsho mpofu ukuthi siyezwa lapha kula amajaha ebandla leZANU-PF angani amiswe umsebenzi. Kancane khona ngale ZANU-PF ngoba bekungazani sebeyembule ibheju labantu abadala. So kungani kunjalo. Wena ukubona njani konke lokho?
Hayi ZANU-PF ngumthetho ibahlule kumsebenzi kudala baba. Sekungcono kungcono bekutela ithuba abanye MTC naye esibonthenza.
Ukuthi kambe i-MTC ingangena nje kungela ama-elections. Anti eZimbabwe kungenwa election. Kuthi ungathiya nje umbuso uthi nakho phela mfoyi.
Ngoba manje kuba amanye amazwe siyahlupheka yilabo abantu. Manje silala emabrijini thi. Siyasaywa kwamanye amazwe siyahlupheka.
So manje kumele kwenziweni mfowethu. Namba phela abantu bezanu amajaha la athi ngcono kwenziwe i-national convention. Abantu behlale phansi bekhulume ngakho. So yikho bakutshoyo lokho.
Hayi ngcono baphume bahambe banikeze abantu.
Manje baphuma njani phela mpofu kuyahlupha into le. Ukuthi ungathi umuntu uphuma uhambe wehlulekile. Kahle kuyakhathaza.
Laba bantu bashiwa kudala abona kuphela abanesikopi sekela kusaphila umgabi laba bantu baphana umgabi into eyi-one ngcono baphume nje total
ye siyakuzwa sibili yathi ukuthi baphume kodwa siyakwazi ukuthi kwenzakale khonokho kuyahlupha phela umbuso kawuphakelwana njengegwayi lokho uyakwazi so nxa usithi baphume bakhithwa mbani bakhithwa njani bakhithwa njani pofini ye bakhithwa mbani
abaphume vele bashiwa vele kuthi banesipoti abantu ibona bahlukumeza kwamanje sihle enhlathini indaba yabo ncono baphume total bahlukumeza kudala laba bantu akekukuhlupa
hayi siyakuzwa mpofu sibongile ungathina kusasa ba
okay siyabonga
yeah that is Mr. Mpofu is insisting that you know ZANU-PF should relinquish power he says they've done nothing
Interesting take there, but there are a few people who are asking us to call them. Thank you, Varkunyora Pano, per Facebook page, Yeduye VOA, Shona Trukukonai, Chi Arguti Kanapane, Vanunyatun, Zwasha Kanaka Senegam is right. Please call me, per number, Zangu, voice a number, Varku Zimbabwe, Titaure, Pungwa Zedu, Iwa Chichi, we are going to call you, Takuzwa Tanaka Chitans. I'm watching you from Botswana. Tinokutendai George B. Summerhorns. Ai wavaiso namba zao hapa chakufonirai. Lydia Mudila and Zapu, guys, you are a problem. MDC has advocated for everyone, but you always find fault. Saka nufunga varu utaona guest with that
I
think Kanavaripo, he can respond to that one.
Mr. Ndlovu, can you respond to somebody who's saying Zapu is always a problem?
Yes, because Zapu tells the truth. We are a problem because we tell the truth.
Mm-hmm.
We do not want to fight with MPC or Zan, but we are telling the truth. We are both exclusive in the approach.
Mm-hmm.
We do not say we never called anyone a loser. MPC called people losers. Did you ever call anyone a loser? That's why we are a problem, because we are their conscience. We tell them the truth.
Saka sisilidia mudila manzwapo vabva vapindura zvamanga mavhunza vari kuti ivo zvamuri kutaura izvi aiwa havabvumirane nazvo nokuti vari kuti ivo sezapo vanotaura chokwadi semaonero avanenge vari kuchiita saka ndozvavari kutaura ipo pano asi tinofara chaizvo kana vanhu vachiuya vachitaura pfungwa dzavo nokuti pano tinotambira pfungwa dzakasiyana siyana uyezve pari zvinotanga tiri kuedza kuti tibate veMDC kuti vauyewo vataurawo pfungwa dzavo nezviri kutaurwa nevechidiki ava MDC yava Nelson Chamisa kana paine vakateerera vangada kupinda muchirongwa ingonyora ipo pano tikufonerei asi vatanga tiinavo ndiva Godfrey Senengamu nhare dzavo dzinenge dzadona asi vanga vari kutaura ivo kuti zvavakaita izvi vakazviita vakazvipfunga vega uyezve vari kuti ivo ndavabvunza ini kuti kova Senengamu vanhu vari kubvunza kuti makatumwa nani vakati havana kutungwa nemunhu vati ivo semaonero avo nyika iri kuramba ichienda kumawere upfumi hwenyika huri kuramba uchidonha saka izvi ndozvaita kuti vabude pachena vachitaurawo pfungwa dzavo saka ndozvatinazvo ipo pano saka kana muchida kunyora nyorai namba dzenyu tigowanikwa tichikufonerai gidhi
yei baba Ndlovu nxase sikhangele sibili kuyiwa phambili lapha kubanjwa njani konke lokhu khanya phela kulohlupho lapha Ndlovu olokuthi kulabantu abeMDC la kulabantu bezanu la kulabantu bezaphu la limaqamqamu pho ke ukuze kulungiswe izwe leZimbabwe kuqaliswa ngapi kuye ngapi napha abafana laba bezanu PF bathi bafuna ukubuya le Citizens Forum kuti nxa ukhangele ilist yabantu ababe ngamaparticipants abeMDC ikachamisa abakho so kutshengisela ukuthi maybe kuvele kulo hlupho pho ke kuqaliswa ngaphi kuye ngaphi akutshela abantu sebeni
okokuqala okuhle ukuthi sebevuma ukuthi kulo hlupho kodwa siphinde sethule ukuthi ekuvumeni kwabo bakuyela khonaphana November 2017 ukuthi bantu befuna ukulungisa ukhetho lwelizwe balungise labo uhlupho olwezisho zabo sebebile badiphana bodwa ngikhona ngayo sebedinga ukuthi sizophandle ebantwini bathatha lokuzayo udubo kumbe isikwazi kuthi abantu bayenze wabo athe ngemva ka-2017 kwathiwa chinhu chedu athe chinhu chabo ngabathi kuthi chinhu chabo kube bodwa khonaphana bangathi sebecabana bodwa sebesibiza sebelamuleka ngoba sekathe silungisile bafike bathi chinhu chedu futhi ngoba wanti ukhulumile lapha ku-press conference ukuthi bekhona kuzanupief ukhulumile ukuhamba ngemoto yezanupief angisho njalo bangaki isayizi yade abakhonayo angaki isayizi abahamba ngezimoto ngoba sae sebeqabane uzanupief sokuthi banzima hhayi angafuna ukusebenzisa abantu ngechinu chabo ichinu chabo ngoba kuzuthi ichinu chabo yabo
ye ngicela ufake just 1 minute kwapha ngesikhiwa ukwezithi abantu bekuzwa abanye abangazwanga isindebele
okay I believe that a few is appealing to blend that partner fight then Ndamu is benefited from the corruption of ZANU he did admit that he's getting a salary from ZANU PF for whatever position or whatever profession he has in ZANU PF and he's driving a car for full benefits from ZANU PF how many people of his age and generation are driving those cars for getting a salary In our the youth, the unemployed youth, the suffering youth, the unemployed youth because of the MPF to come and help them fight their faction alone. It's like what they did in 2017. They asked the people to help them get rid of Robert Mugabe. Then the moment Robert Mugabe was born, they turned around and told us, the Kota Nostra, this thing is ours. It's their mercy. This is the very same thing. You call the youth out into the streets. And then the problem has been solved by the youth. You turn around and tell them, a quarter notch, this thing is ours. A new mafia has taken off. They've been told they are personal fights alone. They shouldn't involve the other youth. Because they are fighting the unemployment and their hunger. Why is driving a luxury car from the MPF
in getting paid a huge salary. I'm sure in US dollars from Zambia as well.
Thank you so much, and stay on the line, Mr. Ndlovu. Marvelous.
Tukona pana papa VOA Facebook page. Be assured that now Hope Kabaya, Arkusiyo, please, let's not worry about the messenger. The message is the common denominator affecting all Zimbabweans. Kevin Murinda, Arkusiyo, PF, Ifariri Chokwadi, Ndoku Saka, Vaku, Zingava, Komana, Ava, Nekuti, Arkutaura, Chokwadi. Asirika, there is a call, I think. Hello, caller.
Hello.
Hey, tukutawana na nuye jemuri kupi?
Mungita na Mkoma Trust, jivu habaroni ubo sana.
Itaureye nyutinsu.
Okay. Jino, sivanya chikamiza wa kere. Nyayi utawana, mungita aduta sana, if not mistaken, bwati nga asana mda une zuru. Nye, zimatongi wenye kandi.
Yele chibitwe zano pieba. Jivu
mira veta, amini matongi wenye kwa zani BFM, MDC. Okay, no, it's fine. Looking at the situation right now, the re-communicated, I think things are not, they're not in a good way. So now, Naomiramush. But first of all, if we look at it right now, as we know, Nikayadinikota is gonna, as a country, we were actually supplying the whole standard staff. Education Edu is one of the best in Africa, if not in the world. But right now, if we look at it, all those things have been just mentioned. They have gone actually almost to zero. They supply scarf the whole SADC in some other countries out of SADC. But the best thing right now, the whole yes, right now, wherever you go, Zimbabwe. Israel, it's not like we are going ahead because we like traveling to go and find on which we are fine. We are qualified people who are here. We are going to train that in qualification. But that is not what we wished for. Everyone here was wishing for a good Zimbabwe. Even in myself, when you look at me, qualified somebody, there have been someone who get a lot. But every time, like my reconciliation between, like 2008, reconciliation between ZANU-PF and MDC, we were all hoping, but I know, I think now things are going better, but all of a sudden, by the time 2014, things changed and they went the other way around. So that it's something that is actually torturing us in Zimbabwe. We are hoping, we are really willing to go back home, try to rebuild our country, but Nika Yedu, the management in Nika, there is no management. Nika, my managers are actually, one of them are so greedy. When you want to try and help, you put your finance, go to our business, they'll start ripping off, they'll come with some stories, checking your finances unnecessarily. Yes, they're supposed to check the flow of finance, but there's the other way, they check in a way whereby they'll blame you for something that you did not do.
I watch your tender and transmove in Israel. I think you have a caller.
I've got a caller on the line, and that is our third guest, and that is Mr. Pilif Gaule of ZANU-PF. We talk a lot more.
Yeah, I kona kuya bona kala kuyi into ebonakala ukuthi abantwana bayahlupheka kodwa ngoba uphuma kuzanu lo mfana hayi kusuke kungathembisi into ezezanu ngoba engayenza ngani bamxotshile kade akukhona nje okusantungwane okuchama nje khona lapho. Yeah, obuyiko kukhona nje abantu befiltini sonke sihlangene abantwana beZimbabwe. Mina kwami ngikukhalelayo akube kulungisa indaba yezaphu. Izaphu yiyo vele nje ixoxoxela sendaba mayi Zimbabwe efuna ukuyikhulula ngoba MDC nezami bazabe belokhu bechama emuva kwendlebe omunye edoselale omunye edoselale barigane angazi kuza kube nini.
Ye, so utakulungisa izaphu nangwakho.
akulungisa izaphu izaphu mhlawumbe kufanele le Dynamos le Highlanders izaphu nezano mhlawumbe singakhuluma olunye ulimi oluzwakalayo asisolo kwayenzakala ukuthi kube unity kwakulungile ngoba kwasiza impilo zabantu kodwa yayibuyele ayikhulule khona lapho yinto lapho eboche khona
hayi siyakuza kakhulu ke emoya ungathina kusasa sibe nempilo afike enhle ba
hayi ngiyabonga dube kanike le mpilo yasontenhle
hayi kulungile kakhulu so that is Mr. Panda Moyo he says Zapu is the only solution to all this that is happening in Zimbabwe and then let's go to Mr. Pilif Gaule of ZANU-PF Mr. Gaule lilitshona njani baba So people are saying there's another wave of factionalism in ZANU-PF. Give us an insight of what is happening. You know, your party has actually suspended three youths, and these are very powerful youths, you know, accusing certain people of corruption and maybe, let me put it this way, of actually bringing down the state of Zimbabwe. So can you chip in there?
Yes, Gibbs, but let me begin by saying ZANU-PF is a very big party, and you expect such things to happen in a big party like ZANU-PF.
Mm-hmm.
It's not surprising, really, that all these things are happening in the right now. They are held even then for our party. Right from the beginning, that is what it, Mugabe used to be saying. That is, ZANU-PF survived through some, from the party, some people fighting and all those things happening in the party. But yes, of course, I was listening, and I was a good listener today. When some people of the opposition started praising our guys, the young guys in our party, those who have been suspended, I'm happy to learn that some people really know that in ZANU-PF there are people who are serious, who mean to serve the people. And this is exactly what was coming from these other people who are contributing today, to say, no, the party made a mistake by firing those guys, by suspending them, whatever. It appears if these people are supporting the guys. And this is, I'm happy about that. But now that they can see that amongst our people in ZANU-PF, there are some people who are sincere, who mean to save the people. This is exactly what I'm happy about.
But Mr. Kaule, just a question here. What's wrong with pinpointing that there is a problem in the country? Like, let's say, naming some people and alleging that they are involved in certain, in some deals that are not proper. So what's wrong with that?
There is nothing wrong, nothing at all. ZANU-PF is a democratic party. And as it is, good, I don't think there is anyone. If one is the whistleblowers or whoever, we make a lot of noise since we have a serious problem, that is corruption even then. Mm-hmm. For us to move forward, all what we need to do as a government is to eradicate corruption. But then there is nothing wrong. But anyway, I'm not saying the party made the wrong decision to suspend those guys, no. But I'm saying people are free to say whatever they want to say. Mm-hmm. People are at liberty. People, that freedom, it is enshrined in our constitution. So people have got their right to say whatever. And people have a right to say, to make a lot of noise about things that they know not yet about.
Mm-hmm. I see. I was about to call you. Still one because I'm going to
marvelous. Mm-hmm. Tirukuyedza kuti sibate vatawanda zvokora. The MDC inotungamirwa naNelson Chamisa kuti tiwane kuti tichipawo madivi kumapato ari kutaurwa nezvavo MDC neZANU-PF ipo panotinzwa kuti ivo vari kuti chive MDC panyaya iyi kuti vechidika vanga vari kukoka ivo vachiti dai zvaibvira pawanikwa ipo pachiitwa naurirano pakati peMDC yavaNelson Chamisa neZANU-PF yavamunangagwa saka tichada kunzwa kwavarivo veMDC kuti vari kuona sei zviri kutaurwa nevechidiki tangatiina vatsenengamu ipo pano Live talk. Vanga vari kutaura ivo sekunzwa kwamaita pakutanga pechirongwa vachitaura kuti chii chakavaita kuti vafunge kuti vabude pachena vachitaura ivo vachishoropodza uori uri munyika pari zvino saka tiri takamirira zvedu vadzvokora veMDC regai timboverenga zvamuri kunyora ipo pano pafacebook page yedu yeVOA Shona tinava jokora rega itende kwavari. Hello, vajokora.
Pakadi tetema velasi.
Aiwa, tiri wadi nguwa edu ndo ya jikana na saka ingoti gaga mchidimbu kutimunona se zhuruputa urwane vechidika ve Zanu PF.
Ina, pana tanganya ya kutawura panyaye wakumana we Zanu PF hawa. Nekuti chakati njiza, ni chakatanga. Iito ritoro ye Zanu PF ya tuta kunzi tipinde wa nawe Zimbabwe. Tiitambi iskwe. Takambotambiswa kare, saka hatana kutambiswa zvakare. Saka isu ngatingotarise zvavari kuita, tichiona kuti vari kuita sei. Asi ngatiregedzei kupinda mairi tsoro yavo, ngavatambe tsoro yavo. Nekuti tsoro yacho haina kukwana kana vachitaura ivo kuti munhu anorayiridza advisor wapresident imbavha, votaura kuti president vacho haasi mbavha. Nekuziva kwatinoita Zimbabwe yedu isusu, tine vanhu vakaita saObed Mpofu, naivo president vacho Mnangagwa. Vane uori unozikama nevanhu vese, zvatinoziva tese, vakatarisa mapepa akanyorwa neUnited Nations kubva kuDRC, vaingonongedzerwa. KumaDiamonds ekuchiyadzwa, vaingonongedzerwa. Kupi kwese vanenge vachingonongedzerwa. Saka nhasi kana vakutaura kuti ngana ari korap, ngavatibva vangotaura vese, kwete kusiya. Vakatanga kusiya vatafunga kuti takukaviswa bhora remapepa zvatakaitwa gore riya. Saka isu sevana veZimbabwe ngatirambei takasinga, tirambei tichirwisa zvatiri kuda isusu kuti tibvise nyika muunhapwa hwatakaiswa neZANU PF. Ndozvatinofanira kuramba takatarisa izvo.
Maybe if you can just tell us your view as MDC in English on what the ZANU PF youth are alleging. They are calling for dialogue between your party MDC led by Nelson Chamisa and ZANU PF led by Emmerson Mnangagwa.
If it is the issue of dialogue, as MDC, we have always said that we are ready to have dialogue, but we don't want to have dialogue at the set out. Let us have dialogue at a neutral venue, and that dialogue must be underwritten by a neutral guarantor, probably from SADC-AU or any other country. We don't want ZANU-PF to be the referee in those talks. So as MDC, we have made our case very clear that we are ready to have talks, negotiations anytime. In fact, it was President Chamisa who started saying, let's have the dialogue before we do anything else. And we are just waiting for them. So on that, we are fine. We are very clear. ZANU-PF just need to come out of their high horse and come and meet President Chamisa. But as for the issue of corruption, if ZANU-PF youth are serious about pointing to where the corruption is being done, they should start right at the top, at Emmerson Mnangagwa. Why are they leaving him out? We know Obed Mpofu is one of the most corrupt people in Zimbabwe, but he is not being mentioned. So if they want to talk about corruption, they should talk about everyone who is corrupt. Otherwise, we think it's just a game that they are playing, and we know how that game ends.
Mm-hmm.
The people of Zimbabwe will be the losers.
Now, yes. Yes, thank you so much. Let's introduce another guest here, just to say one or two words. That is Mr. Kaule and Mr. Tsokora. In terms of corruption, if you say somebody is corrupt, we should have a bit of evidence. So now, let's go to Mr. Kaule. Your last word, Mr. Kaule.
Yes, Capital South Africa, ANC, suspend Malema. What's going to happen? Zagala, go to Malema or Malapan. In answer, the thing that I never want to run anyway. The normal matter, Hala, I'm going to go in the day. So, in party, I mean, in many is unclear. In many, if you come here, we say, Conoco, Gaku.
Yeah, he's got it too.
Who called it to my life?
He's got to spend the Babakoli. Sabakulu at your sass. So, we are out of time and we have to leave it there. We thank our guests this evening, Mr. Godfrey Tsenangamo, former ZANU-PF Secretary for the Youth League. Mr. Tawanda Tsokora, MTC, led by Nelson Chamisa, is here in USA. Mr. Patrick Ndlovu, Communications Director of ZAPU in the Southern Region, that is Matabele and so forth. And Mr. Philip Gaule of ZANU-PF.
Mm-hmm.
Signing off is Kip Skube in Washington, D.C. Papa is Mavu.
It's not in the way, say, Vanga Vari Pachirongwa Chedu, in the name of Lesson Planganya, who is in the weekend, Yakanaka.